Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 12/2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo haisi kuzosiya vezvitoro vachitara mitengo inobira veruzhinji uye vachaona kuti madiro aJorjina ari kuitika mune zveupfumi amiswa. Kuverengwa kwemavhoti ezvakabuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeKenya kwapinda muzuva retatu sangano rinoona nezvesarudzo reIndependent Electoral and Boundaries Commission risati razivisa kuti ndiana akunda. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yaro yarakasvitsa kudare repamusoro reHigh Court yekuti dare rirase danho remapurisa rekurambidza sangano iri kuratidzira yave kuzonzwikwa nemusi wemuvhuro unouya. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo haisi kuzosiya vezvitoro vachitara mitengo inobira veruzhinji uye vachaona kuti madiro aJorjina ari kuitika mune zveupfumi amiswa. Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo musangano wezvebudiriro yehupfumi kuburikidza nekutsvakurudza zvakadzama weZimbabwe Economic Development Conference wegore rino uri kuitirwa kuVictoria Falls, vaMnangagwa vatiwo hurumende yavo ichadzika matanho achasimudzira chivimbo muboka rezvehupfumi. Vaudzawo musangano wevatongi vematare edzimhosva weRegional Judicial Services Conference vavapinda mangwanani kwakare kuVictoria Falls kuti zvirongwa zvehurumende yavo zvakanangana nekuvhurwa kwemabhizimusi matsva nekuwedzera zvigadzirwa nekutengeserana zvinofanirwa kuwedzerwa kuburikidza nekusimbiswa kwemitemo yeCompetition Act neConsumer Protection Act. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera kuti tinzwewo maonero avo pakukosha kwemisangano miviri yapindwa nemutungamiri wenyika iyi.
Misangano yakakosha kubudikidza nekuti inotipa mukana wekunzwisisa hwaro hwehurumende kuri sei kuti panyaya dzeupfumi vanoda kuti hubudirire huchifamba nenzira ipi uye kuti vatongi vachabatsirwa sei kuti mitemo iripo vange vachipirikira zvakanaka. Dambudziko ratinaro randinofungidzira kuti dambudziko ratagara tinaro nderekuti hurumende patinenge tichivhura hwaro hwemisangano yakaita sekuri sei musangano unati kuita nehupfumi nebudiriro ari kuti Economic and Development Conference inofanira kunge ine vanhu vese vatinoti vanobva kumapazi akasiyana-siyana vanhu vanorarama munomu vangava varimi ava vari kuindastri vangava vakazvimiririra nekundo vanoita kuupfumiwo hufambire mberi. Saka tinovimba kuti pavanhu vari ikoko vanhu vose ivavo vakakwanisa kukokerwa kuti vange varipo vachipa pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana dzimwe dzinenge dzichitakarirwe nehurumende asi dzinenge dzakakoshera upfumi hwenyika.
Tanzwa vaMnangagwa vachitaura nyaya yekuti kuti pawanikwe mabhizimusi matsva pamwe chete nekuwedzera kugadzirwa kwezvinhu munyika uye kutengeswa kwezvigadzirwa panofanira kusimbiswa mutemo weCompetition Act nemutemo weConsumer Protection Act. Munoti
ndinokuudzira kuti mitemo yavari kutaura yeCompetition Act nekuti vakokere mabhizinesi matsva handiriwo dambudziko ratinaro. Tine mabhizinesi anogadzira zvinwiwa, tine mabhizinesi anotengesa airtime, tine mabhizinesi akawanda munomu asi tinozoona kuti kubatwa kwawo kunenge kwakasiyana nevanhu vanenge vaunza mari kubva kunze kwenyika. Ndiyokuya ndopatotofanira kutangira kubatawo mabhizinesi emuno nonofanana nemabatiro atinoita yepinze kwenyika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Kuverengwa kwemavhoti ezvakabuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeKenya kwapinda muzuva retatu sangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral and Boundaries Commission risati razivisa kuti ndiani akunda. VaWilliam Ruto navaRaila Odinga ndo vari kutatsurana makwikwi asati azivikanwa kuti achakunda ndiani aya. Sachigaro vebato reJubilee Party rava Uhuru Kenyatta vanove mutungamiri weKenya pari zvino nhasi vazivisa kuti pangangove nekubiridzirwa kwesarudzo izvo zvinonzi zvingangotadzisa kuverengwa kwemavhoti kwakasununguka munyika iyi. Asi sangano resarudzo iri riri kurambidza vatori venhau nemakambani avo kuti vadome kuti ndiani ari kukunda musarudzo idzi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko, avo vakanga vari kuKenya vachiongororawo sarudzo idzi, vanoti vakakokwa nesangano reZimbabwe Elections Support Network kuti vaende kunoongorora sarudzo dzekuKenya. Vanoti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kuKenya panyaya yekufambiswa kwesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kwatakafamba isu hatina mboona zviitiko zvemhirizhonga, asi hazvireve kuti mhirizhonga yanga isiko. Kana veikoko tichibvunza, vakanga vari kutaura kuti rwendo rwuno mhirizhonga yanga yakatidzikei zvakanyanya kudarika mamwe makore esarudzo. Asi ndofunga munogona kunge makazvinzwa kuti kune mumiriri akatosarudzwa kuti aite mumiriri wedare reparamendi akashandisa futi yake pakatofa munhu. Uyezve kusituation room yemadzimai vanga vari kutaurawo kuti vane zviitiko zvakati wandei zvavakanyora zvine chekuita nemhirizhonga inobata madzimai. Vaitaura mazana maviri ezviitiko izvozvo. Ndanga ndisati ndapedza kuti ndiitsanangure zvandakaona zvakanaka ikoko.
Taura yenyu.
Ndandataura muenzaniso wekuti vanhu vanyatsoona pavhidhiyo kuti mupolling station kana uchipinda ndezvipi zvinotarisirwa kuti unge uchiita, uyewo vashandi vezvesarudzo ndezvipi zvavanenge vakatarisirwa kuti vaite. Chakanyanyondibata inyaya ine chekuita nevaya vaya vanobatsirwa kuti vaende kunovhota, vatingati isusu pamwe vanhu vakaremara kana zvekare vanhu vasingagone kunyora kana kuverenga. Vanhu ivavo takadzidza kuti kuKenya haugone kuenda kunobatsira vanhu vakawanda kuti vaende kunovhota. Kana watoenda kunobatsira munhu mumwe chete papolling station imwe chete, zvatokwana musarudzo wese, hauchagoni kuenda kunobatsira umwe. Uyezve takaona kuti vatori venhau vanga vakapiwa mukana wekuti vatore nhau pamadiro. Makamera aipinda mupolling station, uyezve komisheni yanga yakavapa kekuti vanogona kupota vachiwana mashoko ane chekuita nesarudzo, asi havagone kuzoannounsa kuti ahwina musarudzo imomo ndiningi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko, avo vakashanya kuKenya vari pasi pesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nyaya yaro yarakasvitsa kudare repamusoro reHigh Court nezuro kuti rinzwikwe nechimbi chimbi yekuti dare rirase mutongo wemapurisa wekurirambidza kuratidzira kwaranga rakaronga kuita nhasi yave kuzonzwikwa nemusi wemuvhuro unouya. Izvi zvinotevera kunyimwa mvumo yekuratidzira kwakaitwa nemapurisa edunhu reHarare Central kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro ranga rakaronga kuti vanhu vapinde migwagwa vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekwarinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nezvimwe zvakawanda. Tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition wao Beth Masaraure kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Bongo takakwidza nyaya iyi kumatare asi pari zvino matare asati agara kuti azive nyaya yedu. Taswera zuva rese takamirira kuti pamwe magweta edu achatizivisa kuti adanwa mumatare akakwanisa kuipa hombo panyaya yacho kuti kodzero dzedu dzekuungana tichiita tichizeya zvatiri kuona zvashata munyika yedu dziremekedzwe idzo dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya. Zuva rasvika pakupeya tisati tadanwa magweta edu asina kudanwa kumatare.
Saka mava neurongwa hwakamira sei mushure mekuenda kudaro uku?
Hatisi kuzogumira ipapa. Tiri kuona kuti kwaita dambudziko rekuti mapurisa akusevha mapartisan interest, haachasevhe mainterest emacitizens, haachachengetedze mutemo, haachachengetedze constitution yenyika. Zvatichaita tiri kugara pasi sekomiti, sebhodhi, toroka pamwe chete kuti tingaita sei kuti tikwanise kuramba tichirwira nyika inoutongi hwejekerere panguva yakamanikana kudai, panguva yekuti kodzoro dzese dzabiwa. Tiri kufara nemasuggestions akawanda auya, asi hapasati paane maresolutions yekuti tofamba sei. Asi hatingakwanisi kutanga kushambadza, zvizhinji zvichawanikwa taakuzviita pagraundi, nekuti hatisi kuzorega nyika yedu ichive nyika inoita kodzero dzevashoma. Tinoona gungano dzezanbf dzichienderera mberi, tinoona mamacha avo achikliwa, tinoona marara avo achikliwa. Isu tinongofungwa kuti nekodzero dzedu ende tichadzorera kusvika tadziwana.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Takundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mapoka anechekuita nekutapwa pamwe nekufambiswa kwenhau apeta musangano wemazuva maviri wanga wakanangana nebhiri remashandiro evatori venhau reZimbabwe Media Practitioners Bill uyo wanga uchiitirwa kukadoma. Musangano uyu wabuda nezviga zvinonzi zvichabatsira mukukwenenzverwa kwebhiri iri risati raenda kuparamende. Vamwe vanga vari kumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, vashandi vekuhofisi yavo, nhengo dzeparamende, vekuhofisi yegweta guru rehurumende yaAttorney General, makomishina eZimbabwe Media Commission nevamwe vane chekuita nebandiko iri. Kuti tinzwe kuti musangano uyu wafamba sei, tabata mukuru weMisa Zimbabwe vatabani Moyo avapindawo mumusangano uyu kuti tinzwe zvasungwa.
Hongu tapedza nhaurirano dzatatichiita muguta rekadoma matanga takaungana nebazi rezvekupamusa kwemashoko nebazi rezvemutemo neZimbabwe Media Commission nedare reparamende tichikurukura mutemo weMedia Practitioners Act nabio.
Saka zvii zvamabvumirana pakupeta kwamaita musangano wanhasi uyu?
Tagadzira zviga kana kuti maprinciples achange achizobetsera minista kuti vakwenenzvere voenda nawo kudare recabinet. Maprinciples aya anenge achizobuda zvikurusa chekutanga achiti tabvumirana kuti takuda kuisa umizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti hatinoti muchirumbi professionalization of the media industry. Chechipiri ndechekuti tabvumirana kuti kutariswa kana kuti kubatwa kwebasa rekupepetwa kwemashoko nenhau kuchange kwakamira sei, zvikurusa tichitarisa ukama hunenge huripo paZimbabwe Media Commission yogadzira iyo yatichange tichitiyo Zimbabwe Media Practitioners Council inenge yakuzounza mamedia practitioners pamwe chete ogadzira zviga zvinozvivhenekera basa ravo uyezve nekuti vanenge vachizotaurirana sei nevanenge vari mubasa rekufambiswa kwemashoko nehurukuro dzavanenge vanadzo neZimbabwe Media Commission.
Zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti musvike pakuwirirana?
Zvakatora mazuva maviri kuti tikwanise kunge tichizowirirana zvatakwanisa kupedza muzuva ranhasi. Chirimbo chedu ndechekuti bhiri richazondogazetwa roenda kuparamende richange richibata zviga zvatataurirana tikawirirana.
Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani Moyo vari parunhare kukadoma neStudio 7. Tabata omutewedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaenda nesparadza avo vapindawo mumusangano uyu.
Zvaunoziva iwewe president, vakatanga chirongwa chavanoti media law reform programs. Saka ichi ndicho chirongwa chatiri kuita chiri kurangarira. Takabvisa mutemo wainzi aipa uya wakanga wakashata zvakaipa, takamubvisa iyoyo. Panzvimbo pacho tikaisa inonzi Freedom of Information Act, tikaisazve imwe inonzi Zimbabwe Media Commission Act. Saka iye zvino takuita inonzi Zimbabwe Media Practitioners Bill, rinova riri mutemo wevanotapi venhau, kuti tione kuti yatinoti muchirungu Code of Conduct ne Code of Ethics zvakamira sei imomo, kuti vatori venhau vachiona kuti zvavanonyora zvinofanira kunge zviri zvechokwadi, zvisiri zvemanyepo, kuona kuti vateedzerere mutemo iyoyo. Saka ndozvatiri kuita kuno uku kukadoma.
Vaparadza vanotiwo hurumende hainei nekuumbwa kwebhiri iri, sezvo riri kuumbwa nevatapi venhau pamwe chete neZimbabwe Media Commission, vachiti savo chavo sehurumende kungorefura chete kusvika zvasvika kuparamende.
Bhiri iri harisi kuitwa nehurumende. Bhiri iri riri kuitwa naivo vatapi venhau pamwe chete neZimbabwe Media Commission, yatinoti isusu mastakeholders. Saka bhiri iri riri kuitwa nevese vanochekuita nekutapa nhau. Isusu tongoripo pakurefura chete sehurumende. Ende parliament yanga iripo futi, veparliament, chairman wecommittee yeparliament nema MPs anga aripo pabhiri apa. Saka chinhu chichabuda kuno kadoma ndochinhu chatichafamba nacho kunopinda muparliament kubuda nacho ichocho. Saka hapana kana kuti anovhunduka kuti aiwa zvaitwa izvaitwa nehurumende. Isa tinongoripo isusu pakurefura zvandataura sehurumende. Ndozvatiri kuita ini naminista wangu Mai Mutsvangwa napermanent secretary vamangwana, tongori marefuri isu tichiona zvavari kuita zvichifamba zvakadaro. Tinotenda.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaenda nesparadza vachitaura nestudio 7 vari kukadoma. Vechidiki vemunyika vabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva revechidiki pasi rose reInternational Youth Day. Hurumende ichiti inoshuvira kuti vechidiki vange vachiita zvinhu zvinobatika uye isingade kuti vechidiki vasarire kumashure. Dingindira regore rino rinoti Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Ages. Mukuziya nezvezuva iri, tabata mukuru werimwe remasangano evechidiki muZimbabwe replatform for youth and community development vaClaris Maduku, avanoti zuva iri rakakosha zvikuru kune vechidiki.
Zuva ranhasi musi wa12 August 2022 izuva ratiri kupemberera zuva revechidiki rine musoro wenyaya unonzi Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Ages. Izuva ratinopemberera nekuti rinopa vechidiki mukana wekuti vaongororewo mararamiro avari kuita, zvishuviro zvavo, uye kuona kuti zvishuviro izvi zvasvika papi pakuzadzikiswa, kunyanya nehurumende inenge iri kutonga kana kuti nemamwe masangano anoita nezvevechidiki.
Zvii zvanga zvakarongwawo nhasi nevechidiki vemuZimbabwe kusanganisirawo kana kudivi rehurumende pamusoro pezuva reInternational Youth Day iri?
Zuva ranhasi musi wa12 August kwange kune zvakawanda wanda zvanga zvichiitika, kuri kuedza kuti tisimudzire mabasa akuitwa nevechidiki nekuratidza kukosha kwavakaita. Hurumende yeZimbabwe nhasi vanga vaine press conference yanga ichitungamirirwa naDeputy Minister wemayouth vatino Machakaire, apa vanga vari kunokurudzira kuti hurumende yavo iri concerned kuti vechidiki vange vaichiita zvinhu zvinobatika, uyezve kuti sehurumende vari kuti ivo vakarongeka vasi kuda kuti mayouth asarire kumashure nechirongwa chavo chekuti leave no one behind. Isuwo sePlatform for Youth and Community Development tanga tiine madiscussions atanga tichiita tichitarisira kutiwo panguva yapfuura apa tanga tiine maelections atanga tichimonita tichiona kuti vechidiki vanga vasina kunyanya kuita participate. So tanga tishandisa zuva ranhasi kuita provide information iyoyo to the public nekuedza kukurudzira kuti vechidiki vaone kuti kukosha kwavo kunonyanya kusimukira uye kwakasarira kunyanya panyaya dzekuvhota panyaya dzemaelections nekuti ruzhinji ruri kungoti kunyange vechidiki vakawanda pane zvinhu zvavasiri kuita zvinoita kuti chidanho chavo kana kuti that value yekuzi your youth haisi kunyatsa kubuda zvakanaka.
Mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare muHarare nestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neChina dzaramba kuti dziri kuita makwikwi apo gurukota rezviri kutyidzana kuAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakashanyira Africa svondo rino. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti rwendo rwavaBlinken urwu rwakanga rwakanangana mukati mezvimwe zvinhu nekukwikwidzana nembiri huru yave neChina mudunhu reAfrica. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti richaparura mapeni egoridhe maduku munambudzi gore rino kuitira kuti veruzhinji vakwanisewo kuwana mukana wekudyara mari dzavo mumapeni aya uye kuchengetedza uremu hwemari dzavo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Mapeni egoridhe aya anonzi anenge achiita zana nemakumi masere nemasere emadhora ekuAmerica kana kuti 188 US dollars uye anenge aine goridhe rinodarika zvishoma magiremu matatu. Mwedzi wapera, banga guru iri rakaparura mapeni egoridhe ari kutengeswa nemari inoita US 1884.80 uye vanhu vakawanda vari kuchema kuti mari iyi haiwaniki nevakawanda vazhinji vachiva varombo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chokwadi ndechekuti veruzhinji muZimbabwe tiri varombo, saka chinhu chakanaka kuti kana hurumende ichiita mazano emari irangarirewo varombo. Zvakangonakawo kuti isu varombo tirangarirwe pada tingangotengawo mapeni acho tochengetedza tumari twedu.
Vangwenya, tichitarisa kuderera kwaita mutengo wekuti vanhu vaakutengawo gold coin kana kuti vaakutengeswa nawo gold coin, tingaona here vari kunzi vane mari shoma ivava kana varombo vachiita chamuramba mhuru kunotengawo makoini iwaya kana mapeni egoridha?
Dambudziko nderekuti hazvireve kuti kana shoroma nembinga dzichitenga mapeni egoridhe nemutengo uri pamusoro, murombo achatengawo mapeni mashoma nekuti mitengo wadzaka. Zvingangodaro kuti kana murombo ane 188 madhora ekuAmerica angada kutoshandisa mari yacho iye zvino nekuti ndiyo mari yatinoti nechirungu disposable income yake. Saka handione danho ratorwa nebhengi guru reZimbabwe isu varombo tichiita vigoroni kana mutamba mhuru tichinotenga mapeni acho anzi ane mutengo wadzikira.
Munobvumirana here neReserve Bank of Zimbabwe pavari kuti ivo kuvepo kwemacoins kwaitawo kuti musika mutema ushaye basa?
Hatingadi hedu kuzorotomoka vajonga tichiti musika mutema washaiswa basa nemapeni egoridhe. Mari dzinoshandiswa mumusika mutema handi dzekuchengetedza mutsapi, ndedzekutenga chikafu, nhumbi nezvinodiwa nemafactory kazhinji kazhinji kubva kunze kwenyika. Musika mutema unoremadzwa chete nekuwanda kwemari yekunze, kwete neuwandi hwemapeni egoridhe.
Nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Gadziriro yemwaka mutsva wekurima zvikuru wechirimwa chefodya inonzi yafamba, vamwe varimi vane badiridziro vachinzi vatotarisirwa kukanda muvhu mbeu yefodya yavo mukupera kwemwedzi uno, vasina madiridziro vachinziwo vari pakati pekukudza nhondo kumirira mvura yemudenga. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya iyi.
Chero hazo gore rakapera sangano retobacco industry marketing board rakazivisa kuti fodya yakarimwa yave yaderera kubva pamwaka wa 2020. Varimi vakawanda vanoti vane chivimbo chekuti mwaka uno uchave uri nani zvichitevera kukwira kwemitengo yefodya pamusika wegore rino uyo wange uri pamadhora matatu ekuAmerica kana kuti $3 per kilogram kubva pamadhora maviri nemasenzi makumi matanhatu aitengwa nawo kirogramu yefodya gore rakapera. Varimi vataura neStudio 7 vanoti vari kugadzirira kudyara mbesa dzekutanga mwedzi unouya kunyangwe zvinhu zvakaoma munyika. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwevhu vachishanda vari mukuru wezvirongwa zvebazi rehurumende reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Settlement vaNikros Kanjengo vanoti fodya chirimwa chakakosha munyika chinoda kukurudzirwa.
Tikuti isu chirimwa chinonzi fodya, chirimwa chinopa vanhu raramo, chirimwa chinopa vanhu upenyu nemari. Tikatarisa tinoona kuti fodya chirimwa chinoisa mari yakawanda zvikuru. 2022 tinoona kuti varimi vakaisa mari muhomwe inosvika $620 million, mari yakabatwa nevarimi kuburikidza nechirimwa chinonzi fodya.
Vakanjengo vakurudzira varimi kuti vatore kurimwa kwefodya sebhizimusi rinovapa upenyu nepundutso mukurarama kwavo.
Tinokurudzira varimi vedu kuti vatore kurima fodya sebhizinesi, vashandise uye kutevedza mitemo yakatarwa kuitira kuti urongwa hwekurima kwefodya rive riya ratingati muchirungu sustainable.
Murimisi anoshanda nemasangano akazvimirira mumubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica weSADC vaAustin Majahanjani vanoti gadziriro ndiwo mushonga wekurima fodya kanawo zvimwe zvirimwa zvose.
Chekutanga chine maringe nekuti fodya ine it's a controlled product or produce. Inoda kuti munhu anga akanyoresa une contract neinonzi une grower number. Chechipiri zvatoti zvinhu zvinodiwa pakurima zvakaita fange mafertilizer nemishonga inoshandiswa, izvozvo zvofangwa kunge zviripo. Unofangwa kunge waziva kuti mishonga ipi inodiwa, mafertilizer api achadiwa pamwaka waunenge wakatarisana nawo.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vanoti murimi wanhasi anongoda rutsugiro rwezvekushandisa nekuwaniswa ruzivo kuti gohwo rake rivandudzike. Mashoko aya atsinirwa nasachigaro webhodhi reADA vaEvan Craig, avo vanoti varimisi nemadhumeni ose vanofanira kumira vakasimba kudzidzisa varimi marimiro akanaka kuti gohwo ravo rikure.
Isu madhumeni emakambani emaNGO nehurumende tonatsowadzidzisa kuti wanatsonzwisisa kuti marimirwo avo ezvirimwa makorano nemakore apfuura zvatosiyana. Nokuti kare waiziva kuti wanowana gora kakurisa, wanodyara mbesa dzemwaka murefu wachikohwa, asi tinoona isusu kuti mazuva ano kutanga kudyara chaiko waakutinonokei nokuti mvura yakunonoka.
Murimi wefodya wekumount Darwin ane mukurumbira vaAndrew Katiza vanoti vamirira mvura chete kuti vagure muforo wemwaka uno.
Dai hurumende yaigadzirisa mutengo wefuel ukatidzikei, plus vanhu vakakwanisa kunge vachiwana mudzinepfenyuro umu kuti mvura ichange ichinaya nemutoo upi kuti vagare vakagadzirira zvinoenderanawo nekunaya kuchange kucheta mvura, iye atinoti early warning, early forecasting. Iyo hurumende wopache zvavega dai yakamboongorora zvakare mitero inobhadharwa kwairi.
Kunyange hazvo varimi vari kuti tagadzirira mwaka mutsva wekurima, mutengo wezvikwanisiro unonzi nevamwe ndiwo uchavadzorera kumashure. Fertilizer yarudzi rweAN inonzi yakawedzerwa mutengo nezvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana, kana kuti 71% mukupera kwachikumi kuenda pamadhora ekuAmerica makumi mapfumbamwe nemana, kana kuti $94 zvichikwira. Studio 7 ainokwanisa kubata gurukota rezvekurima Dr. Enchia Jongwe Masuka kuti tinzwe divi rehurumende pagadziriro yemwaka mutsva wezvirimwa zvose fodya nedzimwe mbesa. Fodya yakatanga kurimwa muZimbabwe mugore ra1889. South Africa neBritain ndidzo dzakava nyika dzaitenga fodya yeZimbabwe yakawanda, asi iye zvino China ndiyo yave pamusoro zvichitevera kusafarira nyaya yekutorwa kweminda yevachena pasi pechirongwa chekudzosera ivhu kuvatema cheland reform program. Zvisinei, fodya ndiyo yepiri pazvinhu zvinounza mari yekunze yakawanda munyika ichitevera goridhe. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti varimi vefodya vanoshandisa vana vadiki vasati vabvezera muminda yefodya, ukuwo vanochengetedza masango vachiti varimi vefodya ndivo vapedza kutema miti.
Ndinotenda Ivans anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Gifts Duve.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Ulamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 12 kuNcwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kule Kenya kungena kusuku lwesithathu. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamdla usole osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana esithi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe njalo kuxotsha abavela kwamanye amazwe abafuna ukutshala imali kwele Zimbabwe. Wethule amazwi la eVictoria Falls evulwa ngokusemthethweni umhlangano weZimbabwe Economic Development Conference okudinga amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wabhatheka emhlanganweni wokulolonga ubuciko babomahluli owe-Judges Commercial Workshop oqhutshwa iminyaka yonke. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 aqhube lomnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North njalo owethule umbiko wakhe kulo mhlangano.
Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba uMongameli President. Ama-judges symposium ibi-workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutraina ama-judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges lokuthi bekwanise ukucubungula amacala lana nzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe bengena imbono lama-judges. And kakhulu lokhu zeni i-program le ibiqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana lakwamanye ama-region ama-judges ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe, but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe kukuhambelana le-Vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Nalokubuye le-economy adinge finance lakho bekukule ngcitshi zonke ama-entrepreneurs lamanye ama-bankers labo bonke nje abekahulumende abe-finance bekhangele bekukuhlomisana ngomumo womnotho i-economy yethu yelizwe. Yabanibona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama-rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu i-sabotage ye-economy ukuthi beze banika example umongameli yokuthi e-hotel imili eyi-1 ungayikhakhuletha kuhle ikwana imbuzi eyi-1. So kutsho ukuthi ngelanga ama-delegates ade khona athi befika ama-200 kusiya ku-300. So each delegate ubesidla imbuzi ezingu-3 ngelanga each delegate. Kubuye ku-bedding because of rate umuntu oyi-1 ubelala ngemali ekwana inkomo. Ubona ukuthi khona bo i-conference le ibinge-3 days ungakhakhuletha ubona ukuthi ama-rates abantu abase bawasebenzisa abe sengama-rates lana angahambelani le economy ungane abantu bayasupportesha. So izinto zonke lezi athi kukhulunywa ngazo ku-economic forum leyadi khona adikhokhelelwa nguminister uMthuli Ncube. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North kumeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 SF Victoria Falls. Amapolisa izolo ancitshe inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokuthi uZulu atshengisele namhla phezu kokukonakala kumnotho welizwe lokunye. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukele incwadi ye-Crisis yesicelo sokutshengisela mhla ziku-5 kuyonale inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona kuduze lepharlamente yeZimbabwe njalo kakuvunyelwa. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungena kusuku lwesithathu namhla. Abenhlanganiso ye-Independent Electoral and Boundaries Commission lokhu bengakayizisi uZulu ukuthi ngubani onqobe kukhetho lolu. Abalolwazi ngokwenzakalayo bathi nguTshiki Lobhanqa phakathi kwamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Umgcinisihlalo webandla le-Jubilee Party elikhokhelwa ngumongameli Uhuru Kenyatta usesikhundleni okwamanje lazise ukuba kungabe kulokuqilibezela okuthile kulolu khetho olulakho ukuphambanisa ukubalwa kwamavoti ngokukhululekileyo. Inhlanganiso ebona ezokhetho ibika isalisa intatheleni izindaba kanye nenhlanganiso zezindaba ukuba zitsho ukuba ngubani osenqobile kulolu khetho. Abameli benhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo oluntu labohulumende bamazwe atshiyeneyo omhlaba bebegcwele kwele Kenya kuliviki behlolisisa ukuqhutshwa kokhetho lolu. AbeZimbabwe lapho bebekhona, omunye wabo unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yolwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project. Umkoko kutshele uGaino Gumede Saidi weStudio 7 ukuthi bafunde okuningi okuhle lokubi okungaba isibonelo kwabeZimbabwe ngesikhathi beqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo.
Injongo yethu ibe yinjongo yokuyafunda eKenya ukuthi bona izinto bazenza njani. Anje wazi ukuthi ngomnyaka ozayo iZimbabwe iya kukhetho. Kuningi esikubonileyo okuhle lokunye esikubona ukuthi ha lokhu kungaba nzima nxa kungahanjiswa ngakithi.
Okunjengani ungasichasisela ukuthi elikubonileyo elizavuyela lakho ekhaya lani likusebenzise kuyini?
Esikubonileyo yikuthi ngelanga kusiyavutwa njengakusasa i-commission ibe lohlelo lokuthi uZulu abone ukuthi ku-polling station kuyabe kuminjani, njalo lokuthi ikuphi okukhangelelwe ukuthi umuntu abe lakho siyavota. Bekubonakala kuma-TV ukuthi abantu babone ukuthi nxa ungena ku-polling station izisebenzi zokhetho zikhangelelwe ukuthi zenzeni ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nomuntu obuyela nkhaya engavotanga.
Ungathi kuyini okubambe kakhulu?
Engikubambe kakhulu kuleso sibanga sitshengiswa ileyo okuthiwa yi-simulation yikuthi ngibone ukuncediswa kwalabana abakhubazekileyo. Kungaba ngumuntu ingxenye ongaboniyo kumbe olohlupho lokuhamba. Basitshele ukuthi umuntu angenelisa ukuthi abuye lo muntu uzamncedisa asuka la ekhaya ukuthi azomncedisa ukuvota. Kodwa esikubone kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esehambe wancedisa umuntu oyedwa ukuthi avote, kasenelisi ukuyancedisa omunye futhi. Njalo umuntu lo oncedisayo kufanele njalo asayine iphepha elokuthi kasoke asuke khonapho esiyakhuluma kwabanye abantu ukuthi uzibani bani engihambe ngamncedisa ukuthi avote uvotele uzibani bani.
Masa sikuluma ngabesifazane elikubonileyo khona ngale eliza vuyela lakho ekhaya kuyini?
Esikubonileyo ukuthi phezulu sibili kuma presidents sibone ukuthi ukhono oncintisayo ole obelo umsekelayo owesifazane. Njalo abantu beKenya ikakhulu abesifazane bebethokoza kakhulu ukuthi kulo muntu wesifazane kuleso sibanga besithi kumbali yeKenya akukaze kwenzakale ukuthi kube lowesifazane kusikhundla esiphezulu esika vice president.
Ontanga ke bebeledlabuzane yini labo ngokhetho?
Abaningi bakhona kade bevotisa bekungabasakhulayo, ukuthi ukuthi abasakhulayo bathole into ebanike okunye okokwenza ngesikhathi sona lesi esokhetho. Njalo sibe lethuba lokuhlangana le nhlanganiso zabesifazane ababumbe okuthiwa yi-women's situation room.
Leyo situation room eyabomama ibihlosene.
Ku-situation room leyo bebethola imbiko ephathelane lokuhlukuluzwa kwabomama okuphathelane lozokhethwa. Bekhangela labo akade befuna ukukhethwa, bekhangela njalo labo abakade bevota, bekhangela njalo nezisebenzi eziphathelane lezokhethwa.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elola amalungelo oluntu eZimbabwe Press Project. Limuzwe lapha ixoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi weStudio 7. Namhla lusuku lwabatsha olwe-International Youth Day. EZimbabwe abatsha bathi bekungela imidlalo kumbe imihlangano ekhanyayo yokunanza usuku lolu. UMnumzana Michael Ndiweni osebenza labatsha abanengi kwakutshiyeneyo uthi loba izomnotho zingamanga kahle kwele Zimbabwe, kumele abatsha bezame ukwenza imisebenzi etshiyeneyo. Uxoxa ngodaba lolu loGaina Gumede Saidi weStudio 7.
Kunengi ontanga abahlangana lakho okubahluphayo kathesi, but ukukhala akusizi. Kwehlula bathi imbuzi ngesisimusi. Kusuke ukuthi kathesi-ke ungalinda uthi mina uhulumende uzangilethela into ezithize akusoze kwenzakale. Ngikhuluma nginje mina iminyaka eminingi esengiphile elizweni lapha, okuningi zenzeka. So inkuthazo yami khona kwasekhulayo ukuthi kumele sikhangele izinto from a positive perspective, kumbe ngithi sikhangele amathuba. Siyazi vele iy'nkinga zihlala zikhona, singabi ngoinduko lezi inkinga lezi esihanga lazo, but sibe ngabantu ukuthi hami nangibona ithuba lapha nalaphana. So ngumnakani wami ngicabanga ukuthi ilizwe kathesi kalinamathuba akhona awemsebenzi, and thina ma siyafunda esikolo sifundiswa ukuthi ngingaqeda i-degree ngizaqhatshwa. So ontanga bakhuthaza ukuthi kathesi kumele bazenzele izinto, ngoba uhulumende xasikhangele akula asinika khona esingathi ngamathuba emisebenzi njengabasakhulayo. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi mina ontanga kumele bazidingele amathuba bazenzele izinto. Ngiyazi abaningi kathesi ababe bekhangelele ama-political processes ukuthi hayi nxa kungaba nalokhu nalokhu yana, but uzalinda kuze kube nini, sukuma uzenzele ntanga, ngoba kathesi uzikhangele uziqondile. Kodwa lawa kuncane ukukhala vele akusizi, asikumele sizenzele izinto. Nawe bambalabamba khona la ulungise impilo yakho.
Abanye ontanga kodwa Ndiweni bathi bona baqale ngaphi?
Ye, ngiyavuma sibili ukuthi akumelanga sikhohlwe ukuthi uhulumende olomlando ukuthi alungise amathuba abontanga ukuthi bathole impilakahle. Akumelanga sikubalekele, kodwa-ke kunjalo sithi uhulumende kalungise amathuba abontanga kumbe i-create enabling environment, sizalinda azayilungise nini? Esengiloko siguga imalendeba ezimhlophe nezimhlophe into besilindile. So kunye ukuthi sukume la uzame, iloba uphatheka kwezepolitiki, ulilonga lepolitiki usiyavota usenzani, kodwa ungakhohlwa ukuthi la okunye kumele uzenzele, ngoba ungalinda uzaguga uloke ulindile njengontanga. Kodwa angisho ukuthi ontanga bengaphatheki kwezombusazwe, ngoba kulilungela kungasingele isekelo sombuso kubill of rights yethu eyakhona pha eZimbabwe constitution yethu. Kodwa-ke akumelanga silinde kuze kube nini, ngoba uzalinda uzabe lowo guga utshiwa isikhathi.
UMnumzana Michael Ndiweni usebenza labatsha kwakutshiyeneyo, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Kulive Talk namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwabatsha emhlabeni wonke jikelele ole International Youth Day. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende bakule Melika. Mhlaka 18 Zibandlela lonyaka elemelika lafakela izitshezo zenotho amakhampani amathathu ezimali adlelana le-Hezbolla kanye leyinye ebona ngezihambi. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi benza lokhu bejonge ukuvimba imisebenzi emibi eyenziwa yi-Hezbolla ekhahlameza abantu bakwele-Lebanon. Abafakelwa izitshezo zenotho lezi ngu-Adel Diab, Ali Mohammed Don, lo Jihad Salam Alame. Babumba inkampani okuthiwa yi-Dalar Salam for Travel and Tourism. Bafakelwa izitshezo zenotho lezi phansi komthetho we-Executive Order 13224 ovimba okwenziwa ngamalwecatsha inkokheli engaqedakaliyo abasekela amalwecatsha labanye. Mhlaka 21 Zibandlela elemelika lafakela izitshezo zenotho u-Adnan Ayad wasebenzelana lenkampani eboleka imali labanye adlelana labo abagoqela asebenza laye u-Adel Diab labaku-Hezbolla. Ngomnyaka ka-1997 elemelika lathi i-Hezbolla inhlanganiso yamalecatsha okungamelanga isebenze lozulu njalo yafakwa uphawu lokuthi yi-Foreign Terrorist Organization. Ngomnyaka ka-2001 elemelika lafaka njalo olunye uphawu oluveza i-Hezbolla njengenhlanganiso eyi-Specially Designated Global Terrorist. I-Hezbolla siyahlasela indawo eziningi ezigoqela ukubhomba kwayo inkamba yamasosha emelika ngomnyaka ka-1983 eBeirut eyabulala khona amasosha edlula amakhulu amabili lamajumi amane 241. Yaphinda yahlasela njalo amajuda ngomnyaka ka-1994 e-Amia Jewish Community Center eBuenos Aires kwele Argentina lapho okwafa khona abantu abafika phose ikhulu 85. I-Hezbolla yabulala njalo owayengumkhokheli wakwele Lebanon uRafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho kwabulawa khona abantu abafika amajumi amabili lambili 22. Abantu abedlula amakhulu amabili 226 babulawa ngesikhathi esifanayo. Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezimali olwe-US Treasury Department luthi ukufakela i-Hezbolla izitshezo zenotho lalabo abadlelana labo kuveza ukuba elemelika lizimisele ukuvimba ukusetshenziswa kwemali ngendlela ekuthaza ukubulala abanye abantu. Ele-Lebanon lalithuthuka kodwa okwamanje libhekane lomnotho obhidlikayo. Bayahlupheka kakhulu abantu abaningi abahlala kulelo lizwe. Umnumzana Brian Nelson okhokhela uhlangothi lwemelika olubona ngezimali lokusetshenziswa kwayo uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba i-Hezbolla isekela abantu bakwele-Lebanon. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Blinken othi i-Hezbolla isebenzisa abantu bakwele-Lebanon ukwenzela ukuzinothisa hatshi uzulu. U-Blinken uthi elemelika lizaqhubekela phambili livimba imisebenzi emibi i-Hezbolla. Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele-Melika. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu.
Sanibonani ma-Studio 7 amahle kundawo zonke eZimbabwe le ndawo zonke lapho elikhona. Hhayi, lami ndinike ngikhulume nje ngalaba abafana bakamthwakazi laba abathethisa abantu abadala ukuthi hhayi bafana bambona ngani iqembu labafana abancane. Bafana libonezwa abadala mabelitshela kuthiwa indlela ibuzwa kwaba phambili. Lilala abadala bona abasekhaya kuthiwa ngoNdebela ngitsho uma bekhuluma ukuthi bathini ngendlela eliyenza ngayo yini abantu eliyenza ukuthi sigcine siyakudlidelela ekhaya ngenkani ngoba iqembu elilo elifuna ukuthi lilikhulu lalelibone. Lina liyimthwakazi lingabantu nje abalutshwana ukuthi lina lifuna ukuthi abantu belisapote ngenkani ukuthi mthwakazi mthwakazi yabona. So into leyo madoda yokwethusela abantu leyo liyilahle leyo bona likhankase liqembu lenu nje kahle ngendlela eyirayithi lingathreathen abadala yabona ngoba into leyo yokuthreathen abadala leyo
ayiko right senze ngifisa ukuthi ngakutiwa kwakukhulu akutshaywe zibhakele emfuleni yabona abantu abanje so afuna sikhutshezwe mpeka kokutshayane kakhulu yabona ngencindi inkanileli layo le ngani iphele uyabona ngoba ngendlela eliyenza ngayo liyenza inkani madoda akufuneki ukuthi indlela le liyenza ngayo le plus lihlukane lamashona la amashona la kudala la athedisa kula nto eliyitholayo uyabona amashona abantu azihluphekele agcwele lilawo egoli khona amanye agcwele ebutswana agcwele ngaphi ngapha amashona kuzolibona ukuthi ahlupheke amanye kubo kenya konala amashona ahlupheka lina khuluma labona abantu ukuyiba bale problem ezimbabwe libaziyo liyabayisaba libathethisa uyabona lihlala libhizi lithelisana labantu abangalacala kodwa abantu abalecala libakhangele lingaba-approach so zamani ukuthi libe ngabantu bantu bemthakazi lihloniphe uyabona amandebele ngabantu abathi isizwe sihloniphekileyo kakhulu but ngendlela eliyenza ngayo lina seliyenze ukungazani abantu basesindebeleli ngabantu abathanda ukulwa uyabona kanti ukulwa akusebenzi okay amashona ahlupheka nje wonke njalo akula kodwa umuntu uthethe ishona umuntu uthetheni iye abantu badlisiwe mina nginje ngithethe ishona so nama ukhuluma kanjalo mina ngihlala khona lo komthwakazi uyabucabanga ukuthi mina ngizwe njani
kunani ba sazi labathwakazi jikelele siyabonga bakithi ngenxa lingazibali kodwa balanini ngenxa lingazikhiphanga kodwa kuthiwa ilizwi kalifika siyacela lathi kungena emoyeni njengoba lesinxusa lesithumela bangazi the haberoni mina njengomuntu okhulileyo uwalule lizwe nezinto ezibuhlungu ikakhulu nxa ungumuntu ophakathi kwezombangazwe ukuzwa abantu bakini belahlekile ubusufisa ukuqondisa lapha lalaphana kuyazwakala ukuthi ngolutsha kodwa kube sekukhathaza emoyeni usufisa ukuthi ngayo yabaqondisa kukhanya ukuchothoza okukhona nge-MRP ukuningi MRP inhlanganiso ekamthwakazi kodwa umthwakazi ngelizwe kunabantwana abakhulumile abathathu amajaha kade belandelana abakhanya nje ukuthi bafundiswa into engasiyo okokuqala kanye lesilingisi lizwe nge-CCC i-CCC isuka kumogenjangrayi kabazange balungise ilizwe ngoba bevele bezingatsha bengabazukulu bezano
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 wezemidlalo yenguqu kusasa i-Cranbourne Bullets vs Ngezi Platinum kuzobuya ke i-Chicken Inn ingilana le-Harare City i-Rentals yona iyabe ingilana le-Islanders ibhoso Chilamoya kuzobuya ke i-FC Platinum ishayana ke le-Black Rhinos ngesonto ke i-Tenax FC ingilana le-Dynamo Zimbabwe kona ngale-Vengere kuzobuya ke i-Bulawayo Chiefs ingilana ZPC Kariba eloveve iTriangle United iyabingqikelana ke eManika Diamonds kuthi ke iCapes United ilebulawayo City kunjalo ke kwezemidlalo
it was a Friday my darling was a Friday umsebenzi ubokile was a Friday my
Was a Friday kulivikisi lomculo womdumo owerumba umduduzi golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe yena ke usanda kwethula isingle yakhe entsha untungameli inkomo westudio 7 uyalandisa
Go
igolide insizwa esihlumile yagcila mpela emculweni nanku selamadlalade amahlanu aphekwe ngobunono obukhulu
bwankomo ngiyabingelela ngibingelele na wonke umuntu olalela umsakazo omkhulu ngibonga ithuba elikhulu kangaka ngingelutho ngingumfana omncane osuka le indawana yasemakhaya empandeni Plumtree emzasa kuyila engiphuma khona ngiyabingelela ithuba ngibonga ukwamukelwa emsakazweni omkhulu kangaka
Ulingoma uthi wena ngesonto ekuseni okuyingoma yosizi akusichazisele okune
akazange agula ubaba ngathi nje ngesonto ekuseni ngivuke ekuseni ngathola ucingo lesithi ubaba kasekho bazokhumbula abalandeli ngingakhipha enye iDDA mama ngo-2016 nakho ngangilahlekelwe ngumama usho ukuthi kahle kahle umduduzi Golide akasenabazali akasenamama akasenababa le singlile bengiyikhipha ngivalelisa ubaba wami kanti futhi bengiduduza ngayo kuwo wonke umuntu nje ongabe ngasenayo ubaba ngasenayo umama
Madlalati amahlanu abalisa ethi ma Africa amahle uthando luyinkinga wavumelani ukwelikude kanye le ama singles le ethi singles collection kungani usugxile kakhulu kuma singles kulezi insuku kulokwethula amadlalati apheleleyo
okwenza ukuthi ngingarecord ifull album phwankomo umculo lezinsuku awusela benefit ngibhizi ngezinto ezenza ezizobenefita abantu abangikhuluma nje kumanje ngibhizi ngiyakha owami umuzi ngiphumile emzini omkhulu okuyizinto engibhizi ngazo izinto ezobenefita abantu abami ngenxa yokuthi emculweni ayisekho ibenefit kuba nzima ukuthi uthathe imali uyefaka endaweni lapho ubona khona ukuthi ayikho investment yilokho kwenza ukuthi ngiqine kakhulu ngamasingle track ngoba wona ngcono awabizi njengokwenza ifull album
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukusupporta umsebenzi wami inombolo engitholakala kuyo yase South Africa ethi 0626124319 yilapho engitholakala khona kanti ku Facebook angithola Mduduzi Golide ku YouTube nakhona Mduduzi Golide
abalandeli ke ubashiyela wapha manje
balandeli ngicela isupport beqhubeke njalo besisupporta njengalokho ade bekwenza iminyaka neminyaka bengakhathali bengaphela amandla bengaphela uthando
Mduduzi Golide ezejirafu ehlabelake kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu
singakehlukani isihlobo uthi sikhangele ezinye zezindaba abezikhokhela namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya, kungene kusuku lwesithathu namuhla. Kuhlelo Woza Friday kule viki, besilo mculi womdumo owe rumba, uMduduzi Kolide, obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisa uMthembu Sithembayo uGibbs Dube, ngisithi kumele libe lempela viki enhle phela elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.